manera kanaka muri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 15/2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano weAfrican Union wapera nhasi kuEthiopia. Zvizvarwa zveAmerica zvoita mionero yakasiyana-siyana padano rava Donald Trump rekumisa basa vanhu vakawanda mubazi reUSAID. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo nezvivakwa mumatunhu avanoshandira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimakumi matatu nesere weAfrican Union kana kuti 38th Ordinary Session of the African Union Summit wapera nhasi kuEthiopia. Musangano uyu wakaunganidza kwemazuva maviri vatungamiri venyika nehurumende dzemuAfrica, masangano akazvimirira uyewo vemakambani. Musangano wegore rino wanga uchibata nyaya dzinosanganisira kuwaniswa kwezvizvarwa zvemuAfrica, muripo zvichitevera kudzvinyirirwa kwazvakamboitwa nevakambopamba Africa, unapwa nezvimwe. Mukuzeya nezvanga zvichiitika kuAddis Ababa, tabata mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguvu, kuti tinzwe maonero avo.
Ndinobvumirana zvakanyanya neAfrican Union kana ichiti inofanira kuripwa nekuda kweslavery necolonialism. Slavery imhosva huru yakaparwa against Africa nenyika dzekumawirira. Slavery yakaitika kubva kuna 1500 kusvika kuma 1860. Makore anodarika mazana matatu nemakumi matanhatu. Neanoraudzira vanhu vemuAfrica vachimbunyikidzwa vachiendeswa kuCaribbean kunorima maplantations. Zvakasiya Africa iri very weak. So munoona kuti nyika dzakaita seIsrael dzakaurayirwa vanhu naHitler panguva yeHolocaust yakaitika paWorld War II.
Asi dzimwe nyika tinonzwa wani kuti dzakabhadharwawo mari dzakawanda kusvika pari nhasi.
Germany yaripa, ndofunga mari yabhadhara kuIsrael inodarika $80 billion yekuripa mhosva dzakaparwa naHitler kuti makaponderwa vanhu venyu, mukambunyikidzwa, mukaitwa sei. Saka tiri kuti tine urombo nezvatakaita. Saka handiuni paine chikonzero chekuti Africa haifaniri kuripwa nekuda kwezvizvarwa zvayo zvinodarika 13 million zvakapambwa vakaenda kuCaribbean.
Saka muri kuti here Africa chete ndiyo ine nyika dzisati dzabhadharwa?
Africa ndiyo yega yandoziva yakapambirwa vanhu 13 million pamusoro pezvo ikakolonizwa ikasapiwa rubatsiro rwekuti ikwanisewo kupora kubva ku more than 500 years dzekupambwa vanhu nekupambwa pfuma nekutongwa nevabva kure.
Pane here zvamungape semienzaniso muzuva ranhasi kuti zvakati nezvakati zvakakonzerwa neutapwa ihwohwo hunotaurwa nezvawohwo?
Tikatarisa nzvimbo dzakaita seGreat Zimbabwe ruins wanakamiru inzwaya. Vano tiratidza kuti slavery isati yaitika. Afrika yanga ichiita zvinhu mashura nezviratidzo. Zvinoratidza kuti pakatove nema civilizations anga aripo. Zvinoratidza kuti panga paine makingdom anga akabatana. Yakaita sana Mtapa State. Yokuti yaisvika kuIndian Ocean. Zvinoratidza vanhu vanga vaine organization yemhando yepamusoro-soro. Zvese zvakakanganiswa ne slavery. Ne colonialism. Politics chaidzo dzanga dzirimo muAfrica dzakakanganiswa ne slavery. Saka vanofanira kuti vazvinzwisise izvozvo kuti humwe hurwere hwatinawo hwegovernance hwekushayiwa hutungamiri nhamo nzara. Zvese izvi zvakakonzerwa nekuti pakatorwa pakapambwa vanhu. Afrika yakasara isina hutungamiri, kasara pasina succession yemageneration. Tine yatingati a lost generation. Vechidiki vakapambwa vese vakaenda. Saka nyaya iyi inofanira kuti itaurwe, irambe ichitaurwa kusvika yanzwikwa.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguwu, vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Nengo dzeDemocratic Party muAmerica dzakati nechitatu svondo rino, mutemo wakasainwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump wekumisa rubatsiro rwekunze kweAmerica unogona kukanganisa zvachose kuchengetedzeka kweAmerica nekuchidzana kwayo nedzimwe nyika. Asi vatsigiri veRepublican Party vanoti kuongororwa kweUS Agency for International Development chirongwa chakakosha mukurwisa uori neutsotsi muhurumende yeAmerica. Makambani anoshanda neUSAID muAmerica pamwe nemasangano akazvimirira oga anoti kumiswa kwerubatsiro kuburikidza nebazi reUSAID munongedzo wekutonga nedemo kuri kuitwa navaTrump uko kusiri pamutemo. Vamwe vanonzi vakakwira kumatare vachiedza kumisa izvi. Asi Republican Party inoti vaTrump vari kungoshandisa masimba avo ari mukodzero yavo semutungamiri wenyika. Vashandi vehurumende vanoshandira kumaruwa vanoti havasi kufara nenzvimbo dzavanoshandira, zvivakwa zvavanoshandira, pavanogara pamwe nemidziyo yavanoshandisa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vashandi vakawanda vehurumende vanoti kushaya zvikwanisiro zvekushandisa kunoita kuti vasaite basa ravo nemazvo. Mumwe mukoti wepakliniki yekumakonde mudunhu reMashonaland West asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau, anoti zvakaoma kushanda pasina mishonga yakakwana.
Tiri kushanda zvedu asi zvakaoma nokuti hapana mishonga nemapiritsi ekupa varwere. Vanhu vanouya vaine tarisiro yekurapa.
Mukoti uyu anoti zvinorwadza kuona vanhu vachifa nepamusana pekushaya mishonga mumakiriniki ari munharaunda dzavo.
Varwere vanogona kufa wakavatarisa nokuti mishonga panenge pasina, asi uchiziva kuti vaigona kurarama dai vapiwa mushonga.
Mumwe mudzidzisi wekumberengwa mudunhu reMasvingo vaPeter Machenjere vanoti dzimba dzavanogara hadzina kupfirirwa zvakanaka zvekuti nguva ino yekunaya mvura inopinda mumba uye muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semachoko nemabhuku. VaMachenjere vanoti kushayikwa kwezvikwanisiro kunoita kuti vana vanodzidza kumaruwa vakundikane zvakanyanya mubvunzo dzavo kana zvichienzaniswa nevanodzidza kumadhorobha nemaguta.
Ndere dzimba dzekugara dzevarairidzi. Zvikoro zvizhinji zvokumaruwa zvine dzimba dzakare kare dzakavakwa kuma1980s dzisingachaenderani nezviriko mazuva ano, uye vanogara vakawanda paimba imwe chete vachisheya imba imwe chete, mhuri mbiri kana nhatu dzichisheya imba imwe chete.
Mumwe mudhumeni wekuhurungwe mudunhu reMashonaland West achanoda kuzivikanwa nezita rekuti Bima anoti vane dambudziko repekugara zvekuti vamwe vavo vave kutogara kumadhorobha vachienda kwavanoshandira zuva rega rega zvavano vanoti hazvina kunaka sezvo vachipedza nguva yakawanda vachifamba kuenda nekudzoka kubasa. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kutoendeswa kunoshanda kumaruva kwevadzidzisi kunotorwa sekuranga sezvo magariro nemashandiro acho akaoma zvikuru. VaMasaraure vanoti vadzidzisi vanofamba nzendo refu kunokwira michovha kuenda kudhorobha riri pedyo uye makiriniki haana mishonga uye dzidzo yakanaka panenge pasina zvekuti havadi kuti vana vavo vadzidze pavanenge vachidzidzisa.
Maservices chaiwa hawanika akaita sehealth care nezvimwe, mwana wako kuchaiwa kuti adzidzise pachikoro paunongoti adzidze pachikoro paunongodzidzisa haudi bhosi, unotoona kuti hamuna kudzidzisa kwamuri kuita, muri kutobika mahumbwe chaiwo.
VaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kupa imwe mari yepamusoro kuvadzidzisi vekumaruva kuitira kuti vakawanda vade kuenda kunoshandira kumaruva.
Tikuti kana tiine package yatokwanisa kupa inosanganisira kamuhoro kanokwezva vanhu kuti vauye kuzoshandirako nekuvachengetedzako, tinozoona kune dzimwe nyika kunana Mexico nedzimwe, kana uchiendeswa kunzvimbo dziri remote vane mari yavanokupa yeretention and attraction yekuti vanhu vanotorwira kunodzidzisa kunzvimbo dzakasara idzodzo.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti vadzidzisi vekumaruva vane matambudziko epekugara uye nzvimbo dzavanoshandira hadzina magetsi nemvura.
Dzimba dzavanogara hadzina kuti tasa, muchirungu anongodzi mahovels.
Mutauri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaGodwill Taderera vanoti mabhuku ekuti varayiridzi vashandise hakuna, zvinoita kuti vana vanopasa vave vashoma zvakanyanya kumaruva sezvinoratidzwa nezvinobuda pabvunzo makore ose.
Kana takanangana nekumaruva, mabhuku chaiwo ekuti varayiridzi vashandise anenge ari mashoma. Tobat
munyori mubazi riri muhofisi yemutungamiri wenyika rinoona nezvebudiriro yematunhu kana kuti Secretary of Presidential Affairs and Devolution vatafadzwa muguti vanoti hurumende iri kukurudzira makanzuru kuti vagadzirise zvikoro nemakiriniki kubva pamari dzebudiriro kana kuti devolution funds dzinobva kuhurumende. Kunyange zvikoro nemakiriniki zvakasaririra kumaruva, bazi rinoona nezvekuverengwa kwevanhu rinoti vanhu vakawanda vanosvika zvikamu 60 nezvisere kubva muzana vanogara kumaruva. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimusi wechidzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe asi chiri kugara muCanada, amai Sharon Njobo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Tipeiwo nhoroondo yekuti imi makapinda sei munyaya yezvemabhizimusi aya kuti imi muite mabhizimusi kumusha, imi muri ikoko kuCanada.
ndini muridzi wekampani inonzi Firestarter Ideas neimwe inonzi Colony Sense ndichishanda ndiri kuToronto uyezve kuZimbabwe muHarare. Business rakanaka ibusiness rinosolva maproblem. Panguva yakafura ndaiti every time pandinoenda kuZimbabwe ndaiunzira vanhu magifts emaperfume. Ndakaona kuti vanhu vekuZimbabwe vanofarira zvemaperfume. Saka ndakatanga kumatengesa. And then paFacebook pane magroups andiri. Ndakasangana nemadzimai matatu vange vachitsvaga munhu wekushare naye shop. Ndakataura nemadzimai aya ndikaita munhu wechi4 tichishare shop muHarare. And then after 1 year, because ndandane macustomer, ndane masales angu, ndakabva, ndakaoneka pane group riyandikati aiwa ndakuda kumira chindega. And then pa group iroro ndakaita relationship yakanaka nemadzimai aya zvekuti vanogona futi kunditarisira pandinoita interviews kana chitsvaga munhu wekundishandira. Ivo vanenge vakatarisana nemunhu on the ground, inini ndichiita iri video call. Ndosaka ndataura zvekushandisa technology. Saka first ndakasangana nevanhu ava paFacebook ndikatarisa maprofile avo ndikaona kuti vanhu vari right.
Chii chamungati chinofanirwa kuitwa nevanoda kuita mabhizimusi aya?
Tinoshandisa WhatsApp mavideo call kuita mainterview. And then pakureporta kuita stock nezvese zvese tinoshandisa WhatsApp nevanhu vanoshanda. Tinoshandisa uyezve mavideo call nema point of sale. Saka technology iriko inobatsira kuti tishande tiri kunze kwenyika tine mabhizimusi muZimbabwe. And then also mindset, mafungiro ako semunhu, unofunga sei nezvebusiness. Kana uchitsvaga munhu wekukushandira, unotsvaga munhu anogona basa here? Unotsvaga munhu anozogona kutaura nemacustomers ako, anonyatsonzwisisa vision nedream yako? Mistake inoitwa nevanhu vakawanda kutsvaga hama au kutsvaga munhu wavanenge vasiri kuda kubhadhara. But the first thing is respect a business rako. Ndokuti vamwe vanhu vari respect.
Vamwe vanoti mbudzi inodya payakasungirwa. Hazvizoitika here izvi kuti imi mune bhizimusi riri kuZimbabwe asi muri kuCanada?
Ndabotaura nezvema systems. Ma systems zvinoreva kuti nzira dzekushanda dzakamira sei. Sezvo munoziva kuti kuZimbabwe kunyanya tinoshanda necash. Saka hatina mabank account zvinhu zvakangodaro daro. Saka ipapapo pakuronga kuti kana mari yatengeswa zuva iroro inofambiswa sei, ndo zvinhu zvaunofanirwa kunge watogadzirisa sa business person, uchiziya kuti achauya kuzotora mari ndiani, anenge achiitora achienda nayo kupi. Muaccounting vanoti kuseparata maduties kuti munhu anotengesa, munhu anobata mari asiri yemunhu anozoenda kunoibheka nezvinhu zvakangodaro daro. Saka izvozvo zvo ndozvimwe zvatakadzidza kuno kunze kwenyika, takutozviapplya nezvemacustomer service. Zvimwe ndinoita marketing inini. Saka unozoona kuti macustomer mamwe anoenda kushop anenge atobva nekwandiri. Saka ndinenge ndichitoziva kuti kune munhu akati achaenda kunotenga. Ne-social media vanhu vanotaura kuti ndaenda kwakati ndabatwa nenzira yakati, ndaenda kwakati ndatenga nemari yakati. Saka pane zvinhu zvaunoona zvaunoisa in place zvinokubatsira kuti uzive kuti business riri kufamba nemazvo here kana kuti pane chisiri kuitika. Nekutaura nevanhu vanokushandira very straightforward, kuvapa feedback kuti apa dai magadzirisa muchidai, apa dai magadzirisa muchidai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
kugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa uwandu hunonzi hwakaburiswa hwekurambana kwakaita vanhu mugore ra2024 hwehunonzi hwakakwira nezvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 49% zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakarambana muna 2023. Izvi zvinonzi zviri kubva munyaya dzakabatwa nematare mugore ra2024. Mukuziya nezvinyaya iyi tabata mukuru wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha vatemba nzou nenda.
Isi tinoti zvinosuwisa asi tinongori nekushushikana kwekuti mastatistics akadai haanyatsoburitsa pachena chaizvo zviri kuitika. Kuti munoona kuti mastatistics arutorwa kumacourt ende zvichireva kuti tiri kutarisa maregistered civil marriages chete. Asi mukatarisa aya tinoti pachivanhu wanano dzechivanhu macustomary marriages asiri registered anoti kana akuputswa kana kuputsika haiende kumatare edzimhosva dzakafanana nehigh court. Munoona kuti namba iyoyo yakakurisisa zvakanyanya zvekuti statistics dziri kuburitswa idzi dzinotori shoma zvikuru kana takatarisa wanano chaidzo dziri kuputsika muZimbabwe kana dzakaputsika muZimbabwe mugore ra2024.
Saka pangaitwa sei apa vanzo nhenda?
Panotoda kushinga kuti toita sei kuitira kuti wanano idzi kana tichinge tadzipinda tive tinodzichengetedza dzirarame dzichienda kumberi tiri murufaro. Musina kumbunyikidzana, musina mhirizhonga, tichitiro kuti nyika dzedu dzienderere mberi dzakatakurwa kana kuti dzakatsigirwa kana kuti hwaro hwacho huri pawanano. Dzinoita kuti ramangwana revana vedu neutungamiriro hwamangwana hunge huchionekwa hwakasimba uye hune mufaro.
Zvinhu zvamunofunga kuti zviri kukonzera kuputsika kwemichato yosei?
Vakandamiri, zvikonzero zvakati wandei zviri kukonzeresa kuti wanano idzi dziputsike kana kuti tizopinda musarudzo yekuti wanano yedu haina kwairi kuenda ngatipwanye. Asi mukatarisa tsvakurudzo dzakaitwa kubva kare dzanga dzakanyanyobata zvinhu zviviri zvairatidza kuti ndo zvanga zvichikonzeresa kuputsika kwewanano idzi atinoti madivorces. Chekutanga yanga iri nyaya yavanoti infidelity, kusavimbika muwanano yekuti umwe anenge achiita kumbomumba kumbokunze yanga iri panamba 1 ichiratidza kuti wanano zhinji dzanga dziri kuputsika naizvozvo. Chatisingakwanisi kuziva ndechekuti mukusavimbika uku zvaireva kuti unenge usade mumwe wako here, bhozi tsvakurudze dzidza dzisingaburitse izvozvo kuti unenge usade mumwe wako here kana kuti unongori neruchiva asi mumwe wako chimuda womboda kuravira zvekunze. Saka zvikonzero izvozvo zvanga zvisingapiwe asi kungoti kusavimbika ikoko kwanga kuchikonzera. Chechipiri chaibuda mutsvakurudzo yanga iri nyaya yekutambudzika, nyaya yenhamo yatinoti poverty, yekuti vanhu vaizosvika mukuda kunotsvaga chouviri kana kuti chaasingawani muwanano yake akunochitsvaga kunze, zvinozokonzeresa kuti ange akusavimbika kune mumwe wake, kune mudiwa wake. Wanano pakadaro yaiputsika. Asi isusu tichirarama iko zvino tiri kuona kuti kwave nechimwe chikonzero chavepo chakukonzeresa kuti wanano idzi dzirambe dzichiputsika. Pane yataa kuti globalization kana kuti the world has become a global village, kuti pasi rese raakuita sedunhu rimwe chete. Pane tsika dzaakusangana dzichidhailutana dzichiita kuti vamwe vanhu vazosara vasina yavo yavanoti tsika iyi, kwave netsika imwe chete pasi rose. Munoona kuti kunyika dzakabudirira vanotokutudzira kuti kana manetsa anarambanai, whereas kunyika dzedu dzekunokundana Africa nedzimwe nyika dzakatisarire taikurudzira kubva makare edu kuti wanzi vanhu vachinge vawanana vanofanira kushingirira matambudziko anoonekwa muwanano, of which izvozvo zveglobalization izvozvo zvetsika idzi dzasangana-sangana kuita imwe chete dzaakuzokunda dziya dzataive nadzo isi kudhara dzaikurudzira kuti wanano munogadzirisana munenge muine patience, munenge muine rudo muchigadzirisana. kutarisira kuti mende mberi.
Manga makateerera kumukuru wesangano revarume Svinurai Vhukani Madhodha Vatemba Nzounhenda muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Tsika yekudzurwa kwedzimba dzakavakwa nemapango nemadhaka dzichinyorwa zvidavado zvakasiyana-siyana inonzi yave kuita ichipera nekuda kwekushanduka kuri kuita tsika nemagariro. Asi vakawanda vanokurudzirwa kuramba vachichengetedza tsika dzechinyakare munharaunda dzavagere. Mutori wedu wenhau Pasmon Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Tsika yekunakurudza dzimba dzichinyorwa zvakasiyana-siyana zvichienderana netsika nemagariro evanhu vemunharaunda inoitwa nemarudzi akasiyana-siyana, uye zvidavado zvacho zvinotaura tsika nemagariro evanhu vemunzvimbo idzi nekusiyana kwadzo munyika. Mugari wekumaruwa ekutichajga mudunhu rechikombedzi amai Mashata vanoti muchishona kudzura dzimba zvakakosha zvikuru. Vanoti madzimai akawanda mudunhu ravo vachiri kuita izvi, asi zvave zvishoma nekuda kwedzimba dzechizvino zvino dzave kuvakwa kumaruwa, asi vakati izvi hazvirevi kuti vave kusiya chinyakare chavo.
Tino dzimba dzedu dzatinodzura tichiri kudzura, asi iko zvino zvava zvishoma nekuda kwekuti vanhu vakuvaka dzimbapo dzimwe dziri nani dzisani dzichadzurwa, asi chinyakare chedu hatisi kuchirasha.
Mukuru wesangano reCenter for Cultural Development Initiatives kuchiredzi uye vari nhengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe vaHerbert Pikela vanotsanangura zvakakoshera kudzurwa kwedzimba kurudzi rwechitsonga runowanikwa mudunhu reChiredzi.
Kazhinji tikatarisa zvavanopenda muchaona kuti kazhinji painting yavo, pattern yavo inotaridza mwoyo. Vanhu vechitsonga vanozikanwa sevanhu vane rudo, sevanhu vane vanoda kuyanana, sevanhu vanoda kuvaka. Nokudaro mwoyo pamapendings edzimba unotaridza rudo, unotaridza munhu pauzima kuti munhu akamira sei, mweya wake, system yake, zvese ndozvakamirirwa nemwoyo.
Vanongura nezvemitambo tsika nemagariro vakazvimirira vachidzidzisawo zvemitambo paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti kupenda dzimba kubvira makare kare kwaibatsira marudzi ose kuchengetedza chinyakare chavo. Vakati zvinorwadza kuti tsika iyi yave kumedzwa neupenyu hwechizvino zvino.
Aitibatsira kwazvo sevanhu nekuti aiita kuti titaridze kuti tiri vanhu vane pfungwa dzavo neunhu hwavo netsika dzavo. Zvaitibatsira kuchengetedza tsika dzedu makatarisa sechevron shape.
Vachipa pfungwa dzavo pakusimbaradza chinyakare netsika yekudzurwa kwedzimba iyi, vadzobo vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzinochengetedza tsika nemagariro edu kana kuti macultural villages dzivandudzwe senzira yekuchengetedza nhoroondo.
Macultural villages auya zvakanaka nekuti ava kugadzira mahatsi iwaya akanyorwa, dzimba dzedendedzwa dzinenge dzakanyorwa zvinyorwa zvedu zvepasi chigare, kuitira kuti tirambe tiine rangaridzo yetsika dzedu neunhu hwedu nemagariro edu zvataiita.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo tsika nemagariro Dr. Bigisa Mwanda vanoti tsika yekudzura dzimba yaishongedza misha uye kuchengetedza zvivakwa zvavo. Vakati itsika inofanirwa kuramba ichicherechedzwa.
Zvaiipa chimiro chekuti mumba umu mashongedzeka, asizve chimwe chaiitirwa kudzura mumba makare kare edu ingave ndoye kana chii chaishandiswa, zvaiitwa kuti izvo tumwe tumbuyu netupuka tunoonekwa mudzimba tusaonekwe.
Micherechedzo inowanzoburitswa pakudzurwa kwedzimba inosanganisira moyo, chidavado chechevron pattern kana muka. Kudzurwa kwedzimba uku kunoshandiswawo kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika senzira yekukwezva vashanyi vekunze nemuno. Nzvimbo zhinji kunyanya dzinochengetwa mhuka dzesango dzakaita segona rezhou dzinoshanyirwa nevanhu vakawanda avo vanofarirawo kushanyira misha inochengetedzwa chinyakare kana kuti macultural villages vachiona zvidavado zvekudzurwa kwedzimba idzi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Hlolanja 2025 ngodabo kaNcube. Endabeni zethu namhlanje, abakubandla lezano PFATA kumelanga bethusele abaphikisa ukuba uMongameli Masamnanga kwaqhubekeza embusweni kungafika umnyaka ka 2028. Abaphikisa bathi kuyethusa ukuxokozela okukubandla lezano PFATA. Zikhala ngendlala lokuswelakala kwemisebenzi zakhamizi zeMathebeleland North. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebesethuselwa abanye abakubandla lezano PF abaphikisa ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke sembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okuzagqitshwa umbuso wakhe. Abafuna ukuba aqhubeke esembusweni bathi abakuphikisayo lokhu ngabasekelwa ngabazonda uhulumende kaMnangagwa. Abaphikisa ukuthi uMnangagwa aqhubeke zembusweni bathi sebesesaba ukuthi bengasuselwa amanqe ngabasekeli bakamongameli. Ukuhlezela lolu daba sixoxele nomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezano PF, othi udaba lolu luzabanjwa ngemfanelo libandla lakhe.
Kuzaphetha kulungile. Ibandla lezano PF ungabuyela emuva le. Kuningi lapho abantu abasuke baba lokuxabana langesikhathi sokuthi kudingwa leli lizwe. Kwaba nezinto eziningi-ningi, akhumbula ukuphuma kwesipa kusiba nalokhu lalokuyana, kusekuba umgagawo kusiba lokhu lalokuyana, kuthiwa kuze kuzofika nakhathesi kungani sasayifela le ndaba enokuthi kube le-unity. Kodwa ekugcineni abantu babehlala phansi bakhulumisane balungise izinto zangkhona. Ngaleyo ndlela thina kubandla lezampilo sawantu lolu ngintuthu ethunqayo. Uzafanele ukuthi lunze ngoba kulesikhune ezizwe ezibangela ithuthu lekhona uzabonakala ukuthi zilungiswa kanjani lezi nkuni ukuthi zingakhi intuthu. Ibandla lezamphefu ngeke lidilike. Unganikinika ukuthi nithini kodwa kunokuseka indlela phambili izabe ikhona kuzavuka konke kulungile. Labo labo geza abantu sebebonane ngawo seze bagcine labo sebekuzwisisa. Ugcine vele izamphefu imuva isiyaphambili. Izamphefu basebe badle lapho kuzuka lidilikayo. Kene zokhalele ukuthi kuzalungiseka konke kolo. Abantu abamanga, abantu abathulanga, lamaplanets awo wezwa lokhu ngakomlalazi lakho siyakuzwa. Kodwa iqiniso ekhona ukuthi usasa kumbe amalanga abuyayo abantu bazakhuluma babe ngenye ekucabangeni kwabo.
Kodwa kusoze kube lokuchitheka kwegazi yini baba Nkomo?
So siyangukuthi nxa singayekelela izinkulumo ngendlela uhulumende nakhuluma ngayo, ukuchitha kwegazi angeke kube khona nxa kungela abathotshozelayo. Kodwa esikubona thina ngendlela yokuthi khona lilizwe ngezombangazwe ukukhulumisane, ibandla lezamphepho likhulu kakhulu ekukhulumisaneni ukuthi abantu bazakhuluma kungela ukuchitha kwegazi indaba lezidlungiso ngendlela efaneleyo. Nxa kufanele ukuthi kubandla lezamphefu kube nabantu abamalelwa yi-constitution batshela ukuthi lapha nalokhu kuhamba kanje ndozazuyeqe umthetho wenambana laphana. Yikho khona okuyalo kukhona kodwa usoze udinize ibala. Uzasukuma la esethatha isikhali selisa omunye kuyalo kubangwa njeje. Okungathiwa sokuba ngokuthi abantu bazachitha igazi labo kuyabe kuyini.
Umnumzana Malaki Nkomo, lilunga lebandla lezano PF, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseGwanda. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele.
Ukuxokozela kubandla lezani PF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala kuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje imi manzonzo kuyi nature yabo kodwa lapho esikhona ngendaba zabo geza lokuthi umnanga akahambi ngibona kuza chitheka igazi kuza botshwa abantu ngoba siyazi ilevu ye intolerance abalayo ngama views abanye abantu abangavumelani lapho ezinsukwini nje njengoba sesibonile ezincwadi ezisecurity zamapolisa sebethi badinga ogeza kuzathuliswa njengoba sike sazwa ngaphambilini ubabu unkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabonti benzeni ngazo indlela vele abadila ngayo ukuthi labo abathunqisa intuthu bayabakhipha babaphihlize so yikho kuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu kuyisisana sana
ye kodwa kuzokuchitheka igazi yini baba mlalazi
njengoba ngichilo kuvele kuyindabuko yabo abantu bezana uPF ukuchitha igazi kusukela empini babebulalana ngaphakathi sathi lanxa sisithethe uzibuse ba bulala abantu ngegugrawundi sasuka konke ngabomramba tswina la ngesikhathi sokuqala kobosi nge-2000 belokhu bechitha igazi angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyi-nature yabo ukuthi basebenzise udlame ukusolvena ama-political problems
kodwa lolu dlame lungalungisa konoku ke kubahluphayo
udlame awuzakele ulungise lutho ngoba nanti ilizwe lifile ngenxa yodlame abalusebenzisayo izikhathi zonke so ukuze badile ngama-problems abo abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe not isisekelo sombuso weZANU PF bangavumela abantu ukuthi bakhulume njalo bavumele le abayibiza bethi tolerance ukutolerate ukuthi omunye umuntu uprefer ukukhuluma ngohlobo oluthile omunye uprefer ukuhamba ngendlela ethile bangavele bakuvumele lokho yikho kuzasolva iproblem ekuzana uPF le problem eselizweni jikelele kodwa kamboni bekwenza lokho ngoba
lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dubo Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Bakhathazekile abantu abaningi emathebeleni North ababhekane lobunzima obumangalisayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi, indlala enkulu lokuhlupha kwenyamazana zendle osekuchiya abanye babo bengasela zifuyo. Kubika uNokuthaba Dlamini eseVictoria Falls.
Omunye obhekane lenhlupho lezi ngumnumzana Steven Ndlovu wesigabeni se-BH10 eWange uthi impilo elukhuni emavenkilini osomabhizimisi benza santando. Nanku lo mkhathi kamdlala iqhubeka isidla ubhedu.
Singilimile ingadini yale i-elevation okuyimbi. Akukhaluku kwelelanga enxeyo umakhelwaneni enginike umgani wempuphu. Idlulile lelo la. Ela kusasa akwazi. Abe khona abanzweleyo ngokusedrobheni emphazeli u-10 kg. Sengisidla kanye ngelanga njenginjendayo.
Unkosikazi Catherine Ncube wesigabeni semkhayeni uthi uhlupho lukaNdlovu kasilwakhe yedwa emaphandleni. Lokhu kungezwa njalo yikuba abasakhulayo kabananzi yabazali. Uthi sebephila ngokuphathisana njengabadala.
Isidakamizwa sodwa ngontshengu ngombanje. Engayitholi imali vele sesiyakhona sekhuhlangene ngomzali wakhe kodwa mina nxa kulomunye othi ngathi hayi mntanami lokho engithi nako kuyi $5 ngingathenga akumakhelwane meshe ngalale ngendlala mana lami njani ngishiyele khona kunjani esikhona sishiye kuzithi sinjani sithole ukuphila.
Ukhansela wekachechethe umnumzana Given Moyo uthi ukudla ukuholiswa izakhamizi nguhulumende kakunganani njalo kakubuye inyanga zonke. Okwamanje izakhamizi zihola ingqoloyi kodwa uMoyo uthi abanengi iyabehlula.
Uhulumende ngezinye izindlela kanika abantu i-staple food, staple diet. Banika amabele banike lokho kwengqoloyi kufana lokuthi uzondlahlela nje into engeke ngiyidle. Inkengeke ngizwisise ongekuyidle wena kodwa wena uma nginike so ebunganikanga uzolahlela yini so uhulumende kanika abantu ukudla kulomsoco abantu kathi sabaningi lapha bathi asisayi ema toilet so sinama incidents abantu bathi ah mina ngisayi toilet sokungisongela.
phezu kwendlala lokugugudeka komnotho umnumzana Jeffrey Banda wenkayi yena ukhala ngenyamazana zendle ezibulala izifuyo
amakanga asiqedela imbuzi asiqedela inkuku ngenkuku inasezi sibuya sibili azongena lasemakhaya ukuthi inkuku ube lazo sokusibanzima sokumele ube le plan lokuthi inkuku lezi uyazakhela isiloku sihlale phakathi singasaphumphana ikukudumbu ngaba la inkuku manje lakho ukuthi uyifake phakathi kwesiloku ungelakudla uzayinikana kuba nzima kwanti nxa iphandle iyakwanisa ukuthi ibhodabhodela izidobhadobhele lapha lalapha sikhuluma nje ezinye vele iziloku eminye imizi kakula nkukhu ngenxa yamakhanga
unkosikazi sitshengisiwe Sibanda uthi besaba ukuba indlala kayisoze iphele esigabeni senkayi
emasimini kuyasha vele kukhanya ngani zabalaminyaka ozayo kuyabe kuyindlala futhi ayindlala ikhulu kakhulu shemu ikhulu
eleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisichiyagalombili 7,7 million inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi abantu abaningi bayalamba eZimbabwe lo nyaka njalo ithi idinga imali efika phose ezigidi ezilikhulu lamachumi amane 138 million yokuthengela abalambayo ukudla umholi wesabelo seMathebelele North umnumzana Richard Moyo uthi kuzamiswa kunyangezayo ukuholiswa kwabantu ukudla ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini
kulandela ukujinjana izibotshwa okuphumeleleyo phakathi kwele Russia lele Melika umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usungule uhlelo lokukhulumisana ngolwesithathu ngenhloso yokumisa impi eUkraine ukhulume ecingweni lomkhokheli wele Russia njalo wathumela umsekeli wakhe ukuthi ayehlangana lomkhokheli wele Ukraine. Umongameli Donald Trump wethule ukufuna ilizwe lakhe ukuze liqhubeke lisekelele Ukraine ngesikhathi eqala uhlelo lwakhe lokuzama ukumisa impi esile minyaka efika phose emithathu iqalile eUkraine.
So we're getting security on our money. We're going to have it secured by they have rare earth and they have oil and gas and they have a lot of other things and we're asking for security in our money.
Sizavikela imali yethu. Sizayivikela. Balomhlabathi otshiyanelo wezinye indawo njalo balamafutha igasi lokunye okutshiyeneyo. Sicela ukuthi imali yethu ivikeleke njalo sebekuvumile lokho. Ele Ukraine selikuvumile lokho.
I-Congress yavuma ukuthi le Ukraine lisekelwe ngemali efika ku $183 billion ukusukela ngohlolanja ka-2022 njalo imibiko ekhona iveza ukuthi sekusele imali efika ku $40 billion eyokuphathisa ele Ukraine. Amazwi ka-Trump ethulwe kulandela ukukhulumisana labakhokheli bele Russia kanye labe Ukraine. Umongameli weUkraine umnumzana Zelensky uthe bakhulume okwesikhathi eside lo Trump esemhlanganweni ngolwesithathu lomphathi intambo wezemali eMelika uZelensky uthe ilizwe lakhe lizavuma isivumelano sokuthula esilivumela ukuthi lingene kumanyano weNATO njalo lihlale livikelekile.
And I ask President Trump to give us these security guarantees to help Ukraine, to strengthen us.
Ngicela njalo uMongameli Trump ukuthi aphathise ele Ukraine liqine. Kumele sixoxe njalo leEurope ngoba kumele sibe lebutho elikhulu. Imali zethu ziyasilela okwakathesi kodwa esikufunayo ikuba lebutho eliqinileyo futhi elithola indleko zonke. Lokhu yikho esikufunayo ukuze sivikeleke.
UTrump uthe uzaqhuba umhlangano nomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin eSaudi Arabia kusikhatshana esilandelayo. Uveze ithemba lokuthi isinqumo seMoscow esokuvuma ukukhulula umbalisi weleMelika uMark Fogel ukuze eleMelika likhulule esinye isizalwane seRussia kungaphendla indlela yokukhulumisana ukumisa impi. Esikhulumeli sesigodlo seRussia seKremlin sikhulume ngokukhululwa kwababili laba.
Naturally, such agreements are preceded by very, very meticulous negotiating work. And of course,
izivumelwano lezi ziba khona ngemva kokukhulumisana njalo azingeke zihle zilethe inguquko enkulu. Kodwa zipha ithuba lokuthi amazwe amabili la ebumbe ubudlelwano obulakho ukuba lokwethembana.
Udaba lolu loqoqwe ngu-Anita Powell lalwethulela yimi uDaba kaNcube oweStudio 7. Okwakhathesi siye kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwabomama.
Kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube. Ungukansela khona ngale ke ePhilabhosi. Lapha ngilizwa umthembo ozithembayo uGibbs Dube. Ngimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona lapha?
Amalungelo abesifazana kakhulu sizwa namhla, hayi awaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngazi nje esegumeni lakhe, kumele azizwe ukuthi ngisegumeni lami. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama yasikuchochobelile bephakathi labanye mama ubone chochobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye mama ngabe hleka uyafika ngale khaya ethelezini umama kathelezini emabhulini lapha
singathi kwenziwa kuyini khonokho iye kwenziwa kuyini
kokunye baba obaba abanye balobukhweli bayizihlaba bayagijima ekugijimeni kwakhe lapha akhona ngalo kungafika kungamhambisi usefika ebhodisela kunkosikazi.
Ye bantu, yikho kugcina kuhluko kakhulu.
Abantu kufanele bethethekele khululeke lutho.
Nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni, bathini ngodaba lolu?
Obaba kabafuni, bathi labomama bayasidelela. Bathi omama bayasidelela. Okubuhlungu okumangalisayo ukuthi ubaba omunye akwanisa ukuthi abuye. Nomini mfazi umama ekhona ekhaya kambe kathi kuhlukulele umama khonokho yini esikufakathi kumama umnikazomuzi akumkhiphele igogokele lamabeli umama lo umama ngokwesaba isigazi amkhiphele kambe ayisikho ku-abusa ilungelo lakhe yini hambe kuyi-abusa umuntu osegumeni lakhe obaba kumele behloniphe omama omama labo bahloniphe obaba into zakhona zihambe zo ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama omama labo babahlukuluza obaba ngezinye indlela eziyibuhlungu abe labanye obaba eceleni babala ekhona ekhaya
nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho
le indaba enjalo yayisifuna abadala abadala sikisi ngoba nxa umama esefika esekhangela umkakhe nxa eleli yakhe eceleni kasayibona njengendoda naye ubaba nxa enomunye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangela umkakhe wasamboni njengomfazi akuphilisi kuhle iguma khonokho kanti-ke uthando ligoqela yonke into ubaba lomama bathandayo egumeni uze wakhona uyabubususekile nxa kunjalo
akubakhuzi abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emtshadweni la
bomama amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kakho kuhloniphe umkakho ungenzi kubi kumkakho uzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini kubuhlungu okungakanani nawe baba thanda umkakho ngoba wamkhiphile wahamba wamkhipha kwamanye amankazana amankazana ayemaningi owawulawo kodwa siwukhethile lapha namntu ekhaya usimbona lokhu nalokhu senibi selichapa kasagezi hhayi umuza wakhiwa njalo njalo umuza wakhiwa ngentongo uwakhiwa ngokubekezela nangothando
ukuthi kambe kusakhona yini khonokho ukukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lo thando into ezinjalo lokubekezela
nakweminye imizi kukhona kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-fast track ngokwesikhathi esilutshwane isikhathi esiyidinga sokuhlukuluzana hhayi eminye imizi siyabona lithanda kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-LGH asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi
omunye sonyela lahle omunye laba batha abanyani angikwazi ukuthi umoya leswazela omunye la ukuthi yami ngiyahamba nemchinye kwento omunye la ukuthi ngiyathatha omunye umfazi athike kadini kake ngizaeeo abantu abethandana kuzikazi bayelahlami ogogona bekhulukalahlami bahambe bese ematshwaleni be bethandana bezengibuya behlabela bevela khonale bebambeni izandla khathesi kakusekho lawo
Ah, ubone ke Madube lapha ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela kulangale eVilabosi njalo ingcwethi kwezamasiko esintu ungathina lokusasa Madube belilami namhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana bengimele usithandekile mhlanga weStudio 7 ayike walamhla kwanele
Okakatesi siye njalo kuntungameli nkomo esipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Langa laphuma lendaba Langa laphuma lendaba lashona lendaba Langa laphuma lendaba Langa laphuma lendaba lashona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungameli nkomo lamhlanje sise Bedbridge lapho okulomfundisi wesonto ye ZCC ofunyanwe inkantolo elecala lokubulala umzalwane wesifazane esithi uyamelapha UChrispin Gomori ubikwa wachaya owesifazana lomyeni wakhe esithi uyabelapha ngoba bagula umkhuhlane wengqondo ababili laba balimala kakhulu bathwalelwa esibhedlela lapho owesifazana afika wabhubhela khona Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBaitbridge, iBaitbridge Progressive Residents Association, umnumzana Jabulani Makado.
IBaitbridge lona lithi labo abalenkinga abagulayo yabaye phambili kwabafundisi kumbe kuma-elders ezisonto babakeke izandla akutshongi ukuthi sibahlaye akula lalapho ivele ezisontweni esibona khona ebhayibhelini ekusitshela ukuthi uma umuntu enomoya omubi ukhutshwa ngokushaya but ukhutshwa ngokuthandazela so njengama-residence singasithi iyasoneka vele ayifanelanga iyenzakale inkonzo ezinjalo kumbe ama-church enjalo akumuntu akangavunyelwe be-operator uhulumende alubayithatha amanyathelo ukuthi into ezinjalo zimishe ithena leyo ngamiswa amanye amabandla azafunda khonapho
zikhona yini ezinye izehlakalo ezifana lalesi eliyake lizwe ngazo khona ngapho eBaitbridge emacaweni kumbe ngokwakuqala lokho
ngokwakuqala lokho mina umzana ngikhona sibuzwa and umuntu wonke kwamumbamba sibili njengami ngibheke ngazwa ngazwa ngiphelela sibili ukuthi ngimfundise onjani ngi-church enjani ekhaya abazalwane isithi khipha inomoya thina siyazi ukuthi abantu bayathandazelwa hatshi ukushara ngoba uma usumshaya usumlimaza umoya wakhona uyaphuma njani njengoba wena uyabe uchaya inyama oyabe ungachaya umoya phela uchaya inyama yomuntu
Sesike sabona abanye abafundisi ikakhulu kwele South Africa besenza imithanithani bedlisa abantu izinto ezingalunganga kusenziwa yonke inyakanyaka engamelanga ukuthi ibe isenzeka emacaweni khona ngapha likazelizwe ngakho lokhu kumbe lihlangane lakho
hathi okunjengalokho ukuthi ebheke kwamapasta siyakubona lathi siyakwazi abanye badlisa utshani abanye bedlisa ogv hhayi lapha ebhaibhele bafika ke siyahlangana nakho uma kukhona abantu bayake kufihla ngoba babe belokukholwa kunakhona wese bekholwa kumfundisi wabo naleyo kumbe improfita yonaleyo kungaphumi kwabanye kuphumi uma sesiyingozi anto uyabona yona le sikhuluma ngayo ezetc futhi kuthi asiyo yakuqala abantu beshaya bakhona abashaweyo abaningi kodwa abazange baphume ngoba kuzange kube lomonakalo leyo isiphuma ngoba kusuke kwaba lomonakalo so hhayi lapha sibe singakeyahlangani lakho kangako kungaba kukhona but abantu beyezithulela nje ngoba baye bekholwa kukho ama-churchi asemaningi kakhulu
uma sikhangela ichurch enye lenye kumele ibhalise phansi kwamabamba akhangela nale zamasonto, kodwa makhangela ukwanda kwama-church enaba kasarejistwanga kathesi ngavele nami ngiyakhala ngomoya ngiyazihambela phansi komthobho wami ngifike ngifake ifulegi yami kwenapho abantu sebegcwala sengisonta. Yinkinga esilayo kathesi sokula mafulegi amalembu amnyama abomvu amhlophe anjani njani agcwele indawo zonke lezi, asakwazi ukuthi yikho okucina kusenze ukuthi lezulu lingani ngoba kuthola kufakwe namatshe kuthiwa ngamakrawa kuhlangele lezihlamba endaweni ezingasizo amasitendi e-church aphiwe ngumamasipala. So siyakhala kakhulu sibe siyikhuluma yonale indaba iviki ephelele ukuthi kumele siyobona umasipala sikhulume ngendaba yamabanda ayagcwele iganga lonke leli. And kuyalo kuphuma khonapho izindawo izindaba zokuthi omama babo bebanjwa khona ngale but kungaripotwa nezinye iindaba ezihluphayo lo mathingela bufakazi but ziyaphima iindaba ezindaba.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Makhado, siyabonga.
Ngiyabonga bankhona.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba besixoxa lomnumzana Jabulani Makhado isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beBaitbridge iBaitbridge Progressive Residents Association. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Siyabonga ntungamili nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi werumba osacathulayo ozibiza ngo King Brian linsizwa idabuka ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa nontungameli Nkomo weStudio 7.
Bagithi obingelelayo ngoBright Dube ikanti kwekwezomculo bangazi ngoKing Brian ngiqhamuka ePlumtree esigodini sasemacingwana kwezomculo sengikhuphe ama singles track angu-3 ngiqale ukucula ngo-2023 and then ngabuya ngakhipha ngo-2024 ngabuya ngakhipha ngo-2025 ngikhiphe isingles track emnandi kakhulu ekhuluma ngekhisimusi ethi ikhisimusi leyi imnandi kakhulu bantu bakithi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuthenga umculo wami bengangithinta kulezi nombolo 0786882933. Ngizoziphinda futhi njalo 0786882933.
Abalandeli ubachiyela waphi amazwi?
Ngitsikini balandeli lesicela isupport kungakhethelekile ukuthi usupporta umculo osemdala o usupporta umculo omncane sicela liqhubeke lisupporta lati esisakhulayo lithenge ama CD lithenge ama USB lithenge njalo impahla zeqembu njalo lifike nasemcimbini ukuze nathi sithole ukujabula sibone ukuthi hayi ngiyawuthakazelela ke kakhulu umculo wethu ngiyabonga.
Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutaba kancube. Abangenisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kuKelly ethi www.voaindebele.com kumbe kuWhatsApp channel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.